musangano wavo wekutanga nevatori venhau pamberi pesarudzo, sachigaro wechikwata chevanhu gumi nevana cheCommonwealth, Ambassador Amina Mohamed vekuKenya, vati zvakakosha kuti mapato ezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vaone kuti vaita zvese zvinodiwa kuti paitwe sarudzo dzakachena.
We call on all political parties and their supporters to uphold standards for credible, inclusive and transparent elections. And we encourage all citizens to
participate in our democracy.
Vati vanoda kuti Zimbabwe ive neutongi hwejekerere uye vari munyika kuzoongorora kuti nyika iri kutevedza mitemo yayo here pamwe nezvigaro zvayakabvumirana nedzimwe nyika. Vari kutungamira chikwata cheSADC, Dr. Nevas Mumba vekuZambia, vakurudzira vana veZimbabwe kuti vanovhota, vachitiwo zvakakosha kuti sarudzo dziitwe murunyararo.
We encourage all stakeholders to ensure that these elections are conducted.
Tinokurudzira vose vane chekuita nesarudzo kuti vaone kuti dzaitwa murunyararo pajekerere uye pachena.
Vaendera mberi vachiti kuita sarudzo dzakajeka uye murunyararo kunounza runyararo nebudiriro uye izvi zvakanakira Zimbabwe, SADC neAfrica yose.
Since Zimbabwe belongs to the family of SADC, we come as brothers and sisters to stand with Zimbabwe shoulder to shoulder to ensure that the outcome of this election will not only benefit the
Zimbabwe. Sezvo Zimbabwe iri nhengo yeSADC, tauya semhuri kuzoitsigira kuti zvinobuda musarudzo idzi zvisabatsira Zimbabwe chete asi kuti dunhu rose reSADC neAfrica.
Chikwata cheSADC chine vanhu makumi matanhatu nevasere kubva kunyika pfumbamwe. Vamumba vatiwo zvinofadza kuti pari zvino zvinhu zvichakagadzikana muZimbabwe, kunyange hazvo vanopikisa vari kuti vari kushungurudzwa nenhengo dzebato riri kutonga reZANU PF munyika yose. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangusha.